manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chivabvu 8/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinove zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa vauya vakatanga kudhanisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Saka vanhu vazomira vakaona kuti aiwa, vanhu vari kutora raramo yedu. So, nekuoma kwakaita zvinhu. Kutiza chinhu chekuti unongozvitopisawo raramo yako sakaona zvinhu anozvitimire.
Mapurisa onetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarairidzi opesana maonero pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yacondemu zvataitaura gara kuti pakashayika wamugenshangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatore gwara rebumbiro remutemo remdct panga pakakanganiswa
tingangoti pane tingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishandwa nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kuisa mabumbiro amwe anogona kungagira zvaka itwa amwe anogona kuika zvipokana nezvakaita saka ina handizivi kuti rehaikota vavashandisa bumbiro ripi
nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzopa pfungwa dzadzo pazvinoreva mutongo wedare rekudomwa wedare pakudomwa kwavanelson chamisa navaelias mudzuri sevatevedzeri vamushakabvu morgan tsvangirai vachiri vapenyu iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Paramende yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekushandura mutemo wedzidzo reEducation Amendment Bill, rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, richiti haribvumirani nedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekurambidza kurangwa kwevana muzvikoro, richiti izvi zvinokurudzira kuti vadzidzi vaite misikanzwa zvakanyanya pamwe nekuisa upenyu hwevarairidzi munjodzi kubva kuvana vanoita misikanzwa. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Bhiriri rikaitwa mutemo, varairidzi vanenge vasabvumidzwe kuranga muzvikoro vadzidzi kana vachinge vakanganisa. Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muPTUZ, Vala Disto Zunde, vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi kuti sangano ravo haribvumirani nebhiri iri. Vati nyaya yekuti vana vorangwa sei inofanira kutoitirwa referendum chaiyo, vachiti kana bhiriri rikaitwa mutemo, pachaitika dambudziko guru muzvikoro.
Zvatiri kuita tichinyeberana panapa. Chiti tinema advocate groups anotaura kuti mwana harohwe, we are creating a danger to society. Vana vedu vatiri kucreata iko zvino izvi nenyaya yekuti you have made a proclamation yekuti no corporal punishment in schools. Matopa mwana chigaro chokuenda nebhazi romusikazwa. Right from the onset, we are borrowing my foreign values kuti hey, vakazodai hanzi. We come up with a lot of theories. As a theory yekuti love the child. Chii ichocho?
Vatiwo vanhu vemuZimbabwe havafaniri kubatira tsika dzedzimwe nyika pamusoro, vachiti kunyika dzinoregwa vana vachiita madiro dzakaita seAmerica kwave nematambudziko makuru ekuti vana vave kuurayana muzvikoro.
Look at what is happening in the state of California. Kana muchiverenga zvinoitika muzvikoro, vakapasa mutemo wekuti ticha ngaachifamba ngaachigara negana. Ndofunga muzviziva imi. Why did ticha agara nefoot? Ticha is there to use the chalk, not the gun. But because of the wayward behavior of the kids, in these societies. Look at South Africa, close by here. How many teachers have been shot? How many teachers have been killed?
Asi vachipawo humbo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill zvekuti vana vasarohwe muzvikoro asi kuti pashandiswe dzimwe nzira dzekuvaranga.
Tinofara kuti bill iri kurambidza kurohwa kwevana muzvikoro. Vana havafanhi kurohwa, zvinoita zvidzikisire mwana humunhu hwake hunopedzwa nekudorohwa, dignity yake inotopera nekurohwa, uye zvinopromota culture of violence.
Vamasaraure vatiwo bhiri iri rinofanira kurambidza kushandiswa kwezvikoro, vana vechikoro nevarairidzi nevezvematongerwo enyika. Imwe nyaya yabuda pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kuenzanisa mukana pakati pevadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nekumaruwa. Mai Helen Venganai avanoshanda nesangano reMambure Trust vatiwo kunyange hazvo bhiri iri richiti vana vechikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, panofanira kuva nenzira yekuona kuti vana ava vanoramba vachidzidza.
Tirikunzwa nyaya dzekuti vamwe vana vanenge vakasendekwa vakaiswa mune mamaschools kana kuti mamarooms atori separate. Hamusi kudzingwa kuchikoro, mwana anenge achinzi ari kuenda kuchikoro, asi homework haasi kupiwa, haasi kunyoreswa. Saka izvozvo pane zviurongwa here pakati pemutemo iwoyo kuti zvakanyorwa kuti zvinge zvichibuda kuti zvechokwadi mwana iyeye ange achiwanawo same education irikuwanikwa nemwana anenge abvisa afizi.
Imwe nyaya yabudawo pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kupa mukana kuvana vakaremara kuti vadzidze sevamwe vana. Mai Vutsilo Nare vaudza komiti kuti vave kutoendesa mwana wavo kuprivate school nekuti vakashaya rubatsiro kubva kuzvikoro zveveruzhinji.
Have to look for nzvimbo, you know, you can't find a place padhuze pauri ipapo, so you've got to be looking for a place yekuendesa mwana. Kunenge kuri kure, you need the transport money. Zvikoro zvacho zvinodhura because zvacho zviri, you know, zviri close by zve government. They don't have the facilities for our children.
Vabereki vakawanda vapinda mumusangano uyu vashora zvikuru varairidzi vachiti vanobata vana vakaremara neseri kweruoko, izvo zvinoita kuti vana ava vagare vakasurukirwa nguva dzose. Asi vazunde vatiwo varairidzi havasi kufara nemihoro yavo pamwe nemashandiro avo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa nemitemo inobata dzidzo.
Motivate the teacher. My problems ese ari kutaurwa aya ano disappear. A teacher will go an extra mile to make sure kuti aita basa rake. Simple. Chimboita imone mawonders anoitika. Recently we had a mwana akanyora pa David Livingstone 2 years ago. Teacher aka blame me because here is a mwana ane mental problem. Teacher is not supposed to leave these kids alone. But teacher achaindi kutoilet here during break time. The fact that there is no assistant to this teacher to take care of these children. Ndopanova problem.
Zvimwe zviri mbiriri ndezvekuti vana vechikoro vapinde chikoro mahara kubva paearly childhood development kusvika mugrade 7, asi veruzhinji vanoti vana vanofanira kudzidza mahara kusvika paform 4. Sachigaro vekomiti iyi Amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vati komiti yavo ichatura zvayakawana apo yakatenderera nenyika, uye hurumende inotarisirwa kutambira zvimwe zvakabva kuvanhu bhiriri risati raitwa mutemo. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanotarisirwa kupindura zvakataurwa nevanhu apo bhiri iri richaverengwa kechipiri muparamende nguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanorarama nekutengesera migwagwa yemukati meguta reHarare pamwe nenhengo dzesangano retajamuka sisijikile vanonzi vabatana mukurwisana nemapurisa ekanzuru pamwe neeZimbabwe Republic Police, ayo ari kuvabvisa nechisimba munzvimbo dzavanotengesera. Izvi zvinonzi zvaitikawo kuNorton. Mutauriri wesangano retajamuka sisijikile vamakomborero haruzivishe vanoti vamwe vanotengesera migwagwa inhengo dzesangano ravo dziri kuoneswa nhamo nemapurisa nguva dzose. Vaharuzivishe vanoti kusvika panguva yataenda pamhepo vanga vachiri pamapurisa kuti vaedze kuona kuti vanhu vangani vasungwa muchiitiko ichi, asi vanoti vanga vachiziva nezvemunhu mumwe chete. Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vati vanga vasati vanzwa zvizere nezvechiitiko ichi sezvo vanga vasiri muguta masikati. Asi hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko yaburitsa mashoko paTwitter ichiti kune vechidiki vakawanda vanga vachitema mapurisa zvaita kuti vasungwe. Yativo ine humbo hwemavhidhiyo anoratidza vechidiki ava vachitema mapurisa uyo uchashandiswa mudare redzimhosva pakuvaroverera nenyaya. Asi hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nava haruzivishi pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa vauya vakatanga kudzinganisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Vasvika vachivatorera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvakaita sezvipfeko, zvidyiwa nezvinwiwa zvavanenge vachitengesa kumafenda. Saka vanhu vazomira vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu kutiza chinhu chekuti unongozvitotisawo raramo yako. Saka vana zvinhu vanenge vachitimire tidhirwe raramo yedu. Saka pabva paita bata mupfupi bata murefu kwemaminiti anodarika makumi matatu asi mapurisa avazokurirwa zvavo ndopavazodzokera. Asi vazouya vakazobatawo vamwe izvozvi kune hwani abatwa vamwe hatisati nyatsonzwisisa nekuti mapurisa patazama kusvikapo kuti tinotaura navo tarambidzwa kuona vanhu vabatwa. Asi kune hwani vachikuziva iyo vanonzi vaLloyd Tanga ndo vabatwa izvozvo vari muchitokisi.
Tinonzwawo kuti iyo vanotengesera mugwagwa vanga vakungorwisawo chero munhuwo zvake ari kuzvifambira muguta reHarare. Zvanga zviine chekuita here nemapurisa izvi?
Chinoneta ndechekuti ivo mapurisa pavauya vachitongorowa vachikanda matega vanga vasingashari kuti ari kutosvora upi neupi. Mbomai vainge vasingatasi kuti kurova upi neupi yanga ingoti vanhu vasari mumastreet. Kune vakawanda vamwe vatorohwa vatokuvara izvozvi asi vari kutya kuti vainde kuchipatara vanonge vachinzotoda police report. Uye mapurisa kuuya kwanga vachiti vamwe vanouya vasina kana uniform zvekuti unonge usingatanzwisisi kuti imbavha here mapurisa chavo chavo here. Vauya vamwe vanga vasina uniform vamwe vasina zvaidentifya. Saka kana pane vanhu vazobatanidzikwawo zvavo tine urombo husingaiti, tine urombo uye tinokurudzira kuti hurumende iitire mumwe mushandiro usingaafektiwo zvagwa zvemuzimbabwe zvinenge zvichizviitirawo vachizvifambirawo zvavo. Ngavatsvake mumwe muitiro wavo basa ravo usingaisi ruzhinji rwezimbabwe munjodzi.
Vazhinji vangada kuziva kuti misangano renyu retajamuka sesijikile rapindira papi munyaya yevanotengesera migwagwa iyi?
Tajamuka ndini, tajamuka ndini, tose tiri tajamuka. Munhu wose ari kuchema chema kuti mafuta emotikari akwira nditajamuka. Munhu wose asiri kugutikana nekuti transport yakwira nditajamuka. Munhu wose ari kuti mitengo muzvitoro yakwira nditajamuka. Munhu wose ari kuti ndiri kushayiwa mabasa nditajamuka. Munhu wose ari kuti tiri kuda kuti tinotengesa utwaniramo nditajamuka. Munhu wose ari kuti ari mafodya yake oenda naye kumatobacco auction floors onopuwa mari yemabhondi isingashandi nditajamuka. Munhu wese anoti anoshanda asi opuwa mari yemabhondi asina zvaanotenga haakwanisi kuendesa vana vake kuchikoro, haakwanisi even transport yava kudhura chaiyo, haakwanisi kuti angari munhu anoratidzikawo pamberi pemhuri yake achitadza kuvapa chikafu nditajamuka. Saka tajamuka tisi tose tisiri kufara, tajamuka vanhu vose vari kutambura muno muzimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano retajamuka sesijikile vamakomborero haruzivishi vachitaura vari parunhare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na445pm kusvika na515pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nemuAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kutungamira mukuverengwa kuri kuitwa mavhoti munyika iyi. Kusvika pari zvino, mavhoti averengwa anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Musarudzo yekutanga, mutungamiri wenyika iyi vaSiril Ramaphosa vari panyanga. Nyanzvi munyaya dzeutano muDemocratic Republic of Congo dziri kukurudzira kuwedzerwa kweurongwa hwekupa vanhu mushonga unodzivirira kubatwa nechirwere cheEbola. Izvi zviri kukurudzirwa zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Ukuwo mauto emunyika iyi ari kufamba achichengetedza kumabvazuva kweguta reutembo, uko kwakarwisanwa nemauto nehurumende nevanhu vari kurwisa nyika iyi. Izvo zvakasiya varwisi vasere vafa, mapurisa mupurisa mumwe chete pamwe nemauto mana vafawo. Pope Francis veRoman Catholic Church vaisa mutemo mutsva nhasi uchabata nyaya dzekumhangarira pamwe nekuferefetwa kwevakuru vakuru muchitendero ichi vanenge vachipomerwa mhosva yekumanikidza vamwe kuita zvepabonde. Izvi zvinotevera kurudziro yanga ichiitwa mukereke iyi yekuti Pope Francis vatore matanho ekugadzirisa dambudziko iri. Mafata ose zviuru mazana mana negumi nezvishanu pamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemasista vanosungirwa kumhangara mhosva dzese dzekumanikidza vanhu kuita zvepabonde uye kuvharidzirwa kwenyaya dzakadai nevakuru vakuru vemuchechi iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemutemo nedzematongerwo enyika hadzina kunyatsowirirana panyaya yemutongo wakaturwa nedare repamusoro nezuro wekuti kudomwa kwakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri sevatevedzeri vavo kwainge kusiri pamutemo. Vamwe vanoti mutongo uyu wakanaka asi wakanonoka kuturwa, izvo vanoti zvinogona kupa kuti zvinetse kuzadzikisa zvinoda kuitwa zvokuti paitwe Extraordinary Congress mukati memwedzi mumwe chete. Vamwewo kusanganisira vari kutsigira vaChamisa vanoti uyu mutongo mutongo wezvematongerwo enyika uye matare afanira kupindira mukusarudzira vatsigiri vemapato vatungamiri. Vachipindura nyaya iyi mubepanhaure Herald, mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo varamba kuti ZANU-PF ine chekuita nemutongo uyu. Asi muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kutambira mutongo uyu uye vari kuzotaura nemunyori mukuru webato vaDouglas Mwonzora kuti vadzoke vatange gadziriro yeCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti Congress yavo iyo iri kutarisirwa mwedzi uno iri kuenderera mberi. Vatiwo magweta avo ari kuzeya kuti votora gwara ripi mukuzeya nezvenyaya iyi. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaungweme.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yaconfirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navaChamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa. Asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika waTsvangirai kusvika nhasi. Chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vaChamisa vakwanisa kuunganidza futi bato rara kuparara papa kufa waTsvangirai. Vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nebato rake. VaChamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilize party again. Vakaenda kusarudzo dzemutungamiri wenyika kwavanotonga vakahwina. Vamwe vanoti vaChamisa vakahwina vakabiridzirwa, but zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes. Dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates. Izvo razaizvo vaChamisa vanodiwa nevanhu uyezve vane vanhu vakawanda. Zvadaro wanamai Kupe vaikona kunga vaka siwa changira idai vizu konsensi wakatevizwa. Waka watu ito kongresi yao waka kontesta uma elections iwa wakajiwa. Saka endepane nguwa pa zobuda ya judgment ya zobuda. Nguwa ya ito iri ya tono pashirungu ya curious kwa kuti MDC kongresi ya kuna kutu ito kwa manje manje. Pagu buda judgment ya katai. Yeti pane ma important political developments akatoenda. Atinga tupa shirungu ya judgment ya out of time.
Vamu zengi, ngati tangeninya ya iye kutorwa kwema Simba na Vachamisa. Mungati paka chukuru kwa bumbiru ni mtie mwebatu ila. Kana kusarzuko kwa wakaitu kwa na watu angirai.
Nambuziko rilipo ndele kuti tika tarila bumbiru ni mtie MDC. Mchaona kuti kune zanga zichitu atinga kima processes. Aka mbuhiku waka wanda wanda akata kutipanzi. Pama constitutional amendment ni zime takata rudaro. Zineita kuti iso zikuti wanwa wisise kuti kumbiro jairo jairo raishanda paka inda lacha misandiriti muno kuna kutozo una kutu mabumbiro anu kuna kubudisi kwa akati wandei saka iyo yu tingango tipane ya tingango ticonfusion azinga wisisi kikuti kumbiro rakashanda ndiriti uye rakashanda suwa ndiriti na kutu muno kuna kutu una kutu nasi fano kuna kukulisa mabumbiro amu anu kuna kira zaka itwa mwanu kuna kukashipoka na neza kaita saka ina andi zivi kuti vee haikota wavasha ndisa kumbiro riti ndi nukuti soku una kwangu kwa wane ma kumbiro wakati wandei ku MTC
vaa saungwe mwemuna senya ema kumbiro
ya andi uira na wa mzengi kuta andi uona MTC sepato raiwa richida kuwa an alternative to Zanu TF risina kupabata zakanaka kutipane kuma kumbiro akawanda wanda ende mama bumbiro acho hazo nyatsikutsikiswa kuti anzire ndo bumbiro riri kushanda asi ndinoona se court yashandisa bumbiro rari ponguwa iyoyo izvo zvinozoto kana iyo vana chamisa nevamwe kana vachida kuzvapira vanobudisa bumbiro ravanoti ndo rari ripo rari right iro but izvozvo zvatoradza kuti MDC yacho mabatira yakaita nyaya mabumbiro hasi anotaridzwa kune bato rinenge richinzi the movement for democratic change. Democracy inoreva iyo kuita zvido zvevanhu kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo kana mbusero na bumbiro racho remutemo the basis is in a democracy in Japan.
Vamudzengi mutemo uyu unoreve chii kubato rinopikisa here?
Kubato remDC zvingangoitika kana takatarisana nenhengo dzimwe dziri pasi maordinary members epati vanogona kumbova confused. Zvonge zvoda manje kuti leadership yevamusoro itore matano kuti nyaya yeconfusion iyoyo ikliyewe. Asizve mukatarira muchaona kuti panga pane makakatano anga aripo panyaya dzokuizvodzi zvokutoti zvaturwa nehigh court izvi ndo zvazvichitombotaurwawona navamudzuri ndo yanga iri narrative yana vamudzuri kudazvo hatingaiti congress izvozvi congress yetu tofanira kuita muna October. Vachitoti ivo chatati tichifanira kuita icongress inoitwa under mastructures anga aripo pakashayika vatsvangirai. Saka muchaona kuti zvinogona kuvunza kuti kupokana mukati meMDC.
Vasaungwe munoona sei remangwana rebatwe?
Pachaona kukakatanwa. Saka maonero angu achaitwa apa unless iyo wachamisa wakakwanisa kuita rise above wamwe wese wakwanisa kuda kubatanidza bato rao pachawe nekupokana uye zvino kuti vamwe vachaenda vachiti sisi tinowirirana nezvabuda mumatare edzimhosva vamwe vachiti aiwa isusu tinoenderana tichiteerana vachamisa saka pachawa nekupatsurana again yatinoti breaking away yeMDC zvakare nenyaya yejudgment yabuda.
Vamudzengi taurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu.
Mukatarira nyaya iyi muchaona kuti kuzama kuri kuda kuitwa kuti kuve nokunyongana asi kana manyanya kuzvitarira muchaona kuti zvinogona kunge zvanonoka kana kuri kuti istrategy yashandiswa neZANU PF. Istrategy yacho yatinonokei nokuti vachamisa musangano vatoubata sezvambotaura vasaungweme vachamisa kana ava vezanu vakada kuramba vachida kuudza nyonganiso yakadai kuri kuti ndovazviita vari kuzviramba havo kuburikidza nevakamwe asi toona kuti vane ruoko imomo hazvichanyanyi kuvabetsera nokuti vachamisa vatova nevanhu vatoendosiwa nemaprovinces ose kuti vave president. Saka breakaway handioni ichizoitika iri breakaway chaiyo chaiyo inenge iri yomu boardroom kana kuti yomubepa vanenge vachinzwa break away vacho havana chavanoenda nacho.
Avanga vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kuna vaMaxwell Songweme vari parunare vari kuTanzania muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tanga tiri kutarisa zvinofungwa nevatsigiri veFacebook page yedu yeVOA Shona pamusoro pemutongo wakatarirwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uyo usiri kucherechedza vaChamisa semutungamiri webato iri.
Ndinonzi Wilfred Shipere, ndemuZimbabwe Mararo.
Ehe, kwakadiko kwararo?
Tungotambura tirimo.
Ehe, munoona sei mutongo uyu?
Uyo mutongo uyo ndezve kutungana kwembudzi zvatakunzwa nokuona izvi. Nokuti isusu tiri kuti jaji yakuti iye vaChamisa navaMudzuru vanofanira kunge vakapunda zviri pamutemo. Asi koti imwe chete iyoyo inovai haikoti yakapa mutongo wekuti kuti zvakaitika zvakaitwa pamutemo. Nokuti constitution yepati inoti iyo National Council ine mvumo yekuapointa mutungamiri wainoda. Apa paChamisa vaChamisa vanga vasisiri acting president, ndozvo zvisiri kuzivikanwa nemutongi. VaChamisa vanga vapresident weparty, zvinova zvinhu zvakapinda mubundu wemutemo. Saka hazvaikodzera zvavo zvekuitisa order congress, hazvaikwanisa zvavo zvichiitika. Nokuti kuti tichiti order congress ingaitiitwa izvozvi, apo mutsi mumwe chete negove nguva imwe chete ado kunge ichiitwa national congress, hazvina maturo zvatikuona zvatikutaura nazvo ipapo. Hapana chinhu chaicho chachatingativa nezvavakuziva. Chikushaudza kuti chava kutyika pano vachanyita chii. Vava vasiyeka kana vakavadya vakavadya, saka vanogonetseka nei. Saka zvavakatidza kuti vaChamisa vakahwina, saka vakutaya nzira dzese kuti vakanganise kanganise vaite nyonganyonga mubatonotikisa.
Halo, makadii? Ndii Brian, ndiri kukura ndiri kuno kuJohannesburg.
Makadiiko kuJohannesburg? Uko ndimu nemaelections, akamira sei pari zvino?
Maelections vanongochemawo zvanitarigiwa.
Imbotibatisai kuti zviri kufamba sei?
Kunoku variko vabato vane maballot box anga asina escort, so nyaya yavarikuchemanai zvakanyanya. So nyaya ichaindira mberi, ndoona kudaro. Ti hakuna zvavo zveiri rani kana chii zvavato receive ndizvozvo.
Bato riri kukunda pari zvino nderipi?
Bato riri kukunda pari zvino ye-ANC. ANC yahwina asi yadikiriza ne5%. Then DA yaingirizawo namapesendi anokwana 6 asi yatiri panhamba 2. Then kotevera EFF ndo yanga ichisapotwa neruzhinji asi ndiyo iri panhamba 3.
Makachitaura henyu pfungwa dzenyu pane nyaya iri mudandaro iyi?
Chandinoona nechekuti muMDC mavane vapanduri mina maribeili so pari zvino ndinoona kuti kupindira kwakuita kweMDC inyaya yekuti because MDC pachaino nokuti iite mavhoti iyo pachaya kana isinga kuchinja mutungamiri zvisingapindiri zvaruPS mukati, then votora procedure ivo varivo pachavo. Manje zvaruPS kupindira kwaiita manje zvinokonfuza kuti vari kudei muMDC vaiveri zvaruPS.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa pamire vanhukadzi pamutongo wakapiwa nedare repamusoro pagakava reutungamiri muMDC, pamwe nekutarisawo zvinoreva zuva revanhukadzi iro riri kucherechedzwa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anonetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarayiridzi anopesana maonero avo pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 Nkwekwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nabe siyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi nyathi ngibona sokuyisiya luyalo kuyagijinyiswana yiCity Council lamapolice baxotshanisana lamavendors kumapavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba iTier gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe.
Kuqhamuka ingxabanxoza eHarare ngemva kokuba amapolisa aweZRP emanyene lakamunicipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare.
Ye into esivumele njengebandla okay sithi akaphume at the same time ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezinto irule of law omele lati sizilungise labo futhi banjani ya
abo manyano wezinkonzo awe Zimbabwe Council of Churches abahlangane edolobheni lakobulawayo lamhlanje lapho abaphumele inkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. I-Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamachumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo oluphakathi kokubalwa kwamavoti sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukuqhamuka ingxabanxoza enzikini yedolobho leHarare lamhlanje lapho amapolisa aweZRP emanyene lakamunicipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kwagcina kuphoselwa amatshe lentuthu ehitshayo yeTear Gas. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa lamapolisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapolisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yamatiye gasi okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali obehlangabeza umntana ke ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamalanga ababekizo kulokuphosela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bensiyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luyalo kuyagijinyiswana yiCity Council lamapolice baxotshanisana lamavendors kumapavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba iTier gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona iCity Council ngeke ilungisane lamavendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi unkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tear gas emphakathini.
Indaba ye-tear gas leya imphathi kuhle ngikutshela. Sengize ngiyesaba lo kungena etown ngenxa yokuthi uyabo ngakwazi ukuthi i-tear gas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tear gas ngeyani vele? Kanti umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anilabo nti i-tear gas yona lezi okuyindlela yokusipanisha njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo kusehlakalo esiqale emini.
Awusogijima okuncane lokhu. Amapolisa lawo yabo labanye akade bekulabanye kade begqoma i-informant, labanye kade begqoka iy'mpahla zabo. Aso sithe sibabone yabo sabuthi into zethu siyabe sisima yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele kwenzakalani. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukulidobha amatshe yabo athi bengemva kwethu baqala ukudobha amatshe baqala ukujikijela. So lathi vele sasihlangenela khona phani. So khonapho ikuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabona.
Unkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo ilokubulala labo abalezifo eziphathelane lokuphefumula, ngakho ke akumelanga isetshenziswe.
Kambe yangena la njani wona ukuvela usebenza ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga uphefumule umoya ongcolileyo? Abale asima abantu bazaphila njani? So uhulumende iyake kwenza ide yini ama-health implications lawazi abantu bazagula?
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesikhathi kusenzakala, njalo amapholisa asebenzisa udlame le ntuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa yehlule, kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo aveze ukuba umsebenzi wabo usinzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe lemfundiso kuntatheli izindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi fake news. Intatheli izindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi zizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu alalo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamachumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo. Abantu laba babikwa bengabanye abacatshangelwa ukuthi besule i-ink efakwa emunweni njengophawu lokwenqabela ukuvota kanenginengi. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikomishini yezokhetho ithi ngemva kokukhalaza kwamabandla abencintisa kulolu khetho ngokwesuleka lula kwe-inki ebigcotshwa sebevotile, iqale ukuhlula incwadi zilamagama abavote endaweni abangabhalisanga kuzo, okuyikho kwenze kwabojwa abangamachumi amabili laba. Isiphathamandla salikomishini uMnumzana Simon Mabolo Utoko manje likomishini siphakathi kokudinga inkampani ezahlolisisa wonke amaphepha alamagama alabo abavotela endaweni abangabhalisanga kuzo, bese kuhlolwa ukuthi abaphindanga bavota yini kulezo ndawo abebebhalise kuzo.
The commission at the moment can't tell you.
Ikomishini okwamanje ayenelisi ukutsho ukuthi bangaki abantu abavote kabili. Leli nani lizatholakala sokusetshenziswa ubungcitshi besayensi okuyikho esesiphakathi kwakho okwamanje.
And that's what we are implementing at the moment.
Ngokutsho komthetho obanjwe sephula imithetho yokhetho ulakho ukugwetshwa iminyaka elithumi esejele. Ubugqili lobu sekubangele kwesabela ukuthi impumela yokhetho eza kwethulwa izabe ilokuqilibezela. Kodwa kuningi labeZimbabwe lithi kuhle ukuthi ikomishini isiphakathi ukulandelela labo abebeqilibezela. Unobhala jikelele lebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabuto Mabhena ukuthi lo banje bekusola kakhulu ukuqilibezela ekhethweni, lokhu akufani lalokhu ababakubone kusenzakala eZimbabwe.
Umahluko oyenzakala phakathi kwe-IEC, Independent Electoral Commission yeSouth Africa, leZimbabwe Electoral Commission, yokuthi ama-political parties umba amabandla angenele ukhetho lapha eSouth Africa balethemba lokuthi i-IEC iyanelisa ukuthi xazulule izinto abazisolayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, uMnumzana Gretman Mkhwebu.
Iyenziwe ngabantu nje abayizigebengu abathanda ukumosha igama. La i-IEC mayithi khona ikhona babophile kusho ukuthi ikhomba ukuthi beyenza umsebenzi oqondile. EZimbabwe kusuka kube yinto ehlelwe yi-ZEC kunye ne-government, ngoba i-government yiyo ekhontrola i-ZEC. Ngakho ke le nto mpela ihlukile kakhulu kulaseZimbabwe. Lapha ukhetho luhambe kahle, was transparent and clear.
UMnumzana Lebani Nkomazana yena uthi kuyaziwa e-Afrika jikelele ukuthi ikomishini yezokhetho kwele South Africa yenza umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Singeke sithi singakuqathanisa le corruption, inkohlakalo enkulu kakhulu esinokuyibona emazweni e-Afrika afana labo DRC labo Zimbabwe, lapho ukuqilibezelwa khona ikakhulu amaqembu abutsayo ukubana behlale embusweni bengaphumi, bincedisane lama commissions okhetho ukubana kube yibo abaphumelelayo.
ingcitshi zezombusazwe zithi uzadingeka lucwayisiswe ngokuphangisa lolu daba ngoba kungenzeka lwenze impumela yokhetho ingamukeleki kwabanye. Kodwa ke ezinye ingcitshi zithi le yinto engalungiseka kungaphazamisi impumela yokhetho. Kusenjalo oqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti kwela South Africa. Impumela yengxenye yamavoti wonke atholakeleyo itshengisa ukuthi ibandla le-African National Congress ANC likhokhela ngesilinganiso esedlula amachumi amahlanu ekhulwini 56.6%, lilandelwa ngele-Democratic Alliance nge-23.4%, kuthi i-Economic Freedom Fighters ibe ngesithathu nge-9.3%. Kukhangelelwe ukuthi impumela yokhetho lonke yethulwe ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngesinqumo somthethwandaba we High Court esithi umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Elias Mudzuri kabakhethwanga ngemfanelo ngumuyi uMorgan Tswangirai ngakho ke konke abakwenzayo kukho ekhethweni emthethweni yaxolisa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ukuqhubekela phambili kwele Sudan kujonge ukuguqula isimo sombusazwe abantu besithi abafuni umbuso webutho bafuna wentando kaZulu. URobert Yagulanyi, umculi waseUganda olilunga njalo ledalela eParliamente owaziwa ngegama lokuthi Bobby Wine, uchaya ngenduku phansi esithi uzaqhubeka esebenzisa umculo ukusola umbuso wocuku kamongameli Yoweri Museveni. Isinqumo somthethwandaba weHigh Court esethulwe emthethwandaba izolo esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye emkhokheli webandla leMDC ngokusemthethweni sesidale ukufuthelana phakathi kwaleli bandla. Lokhu kubangelwa imbiko kankosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT eyokuthi usethumele umlayezelo onobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora esithi ufuna bekhulumisane ngokuthi siqutshwe njani isinqumo somthethwandaba lesi. Umthethwandaba wathi kumele kwenziwe umhlangano okukhetha inkokheli Congress kungakedluli inyanga eyodwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingqoqo.
Yabo isilama events amaningi asayenzakalayo phambi kwayo osokwenza ukuthi i-timing ye-judgment yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo. Futhi ngayi-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court, ngombono wami mbona ingathi yayizaba relevant at that time ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi kambe i-constitution ye-MDC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uThamisa ekuphatheni i-MDC at that time. And abantu basebedisekile ukuthi abanye bethi i-constitution it, abanye bethi i-constitution it. Okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalowo ukuthi bephumele determination eyiyo eyayisithi o-right phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthatha over kombuso we-MDC ngoba. So at that time yayizasixazululela indaba yethu kuhle umsindo wonke uphele kucaca ukuthi nguThamisa kumbe nguKhuphe owayeright yini khona uThamisa vele wayengene ngoku-right yini kuba ngu-vice president ukuthi uKhuphe ayikhala ngayo.
Ye, nanto udaba mnumzana Chirodza. Wena ungathini ngalokhu vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lonalolu eyokuthi umnumzana Chamisa kakhethwanga kuhle. Ungathini wena khona?
Ngiyavumelana lo lomfo wethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba ye-timing ukuthi i-timing yangkhona iyasolisa. Kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka umnumzana uChamisa lomnumzana uMzuri ebapromota ebanika izikhundla zokuba ngu-vice president. Bakhona abafana ababevele besebenza lo Douglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga. Into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court. So kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokukhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela ngoba phela kulesikhiwa esithi sona stare decisis et non quitam movere esho ukuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi sinjani yona i-high court iphambuke. So mbona ngayi lapho vele kube lokuphambanisa.
Ye, nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo uthini wena ngalokhu okukhulunywe ngumnumzana Chirodza?
Uthirosa ule point abuya la. I think indaba le icomplicated ekuthini ayisaceli kuhle igadini futhi on which specific issue abadada kuyo abantu sesigijima ngoba kunama-issues amaningi asefikile e-high court sesigijima sikhangele amanye ama-issues anot directly related to i-judgment ephume kathesi. I-judgment ephume kathesi nge-question akhona okuyana eyafakwa iyi-question yokuthi vele uMzuri lo Chamisa babe ngene njani ne-constitution ye-MPC ukuthi yona i-constitution yayisithini ngokufakwa kwabo. Kube sokuba ne-problem ukuthi ngase sibuya ngakhangelela thina okuningi iy'ngxabano ezivele zikhona phakathi kwe-MPC ngiyezwa kathesi uMonzora uyajikelwa phakathi of course nxa sikukhangela ukuthi uvele uphakathi kwe-MPC uyayibona isandla uyathi kule sandla sikamonzora phakathi ngoba uMonzora uke wahinta before izinto ezifanana nalezo eziphuma ku-judgment futhi i-congress akumelanga ihlale kube kuhlale i-extraordinary phela ama-structures ka-2014 and so on izinto uMonzora ka-creator before. So sokusuka kudayilute i-issue ukuthi uChamisa noMzuri bafakwe ngendlela eyiyo yini. I remember very well waba nomsindo lama-complaints nama-contributions nama-critics amaningi ku-social media laku-mainstream media abantu bekhuluma ngayo indaba nale kufakwa kwama-vice president kanti vele sebefakwe njani.
Nanto ke udaba mnumzana Chirodza, uChamisa lo Mzuri bangena okungekho emthethweni kungakuliqiniso yini kona?
Lokho alisilo qinisa ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification usitsho bani ukuthi naku i-national council ingayenza ilokhu zenisinqumo esingekho ku-constitution kuyabe kuzamelelwa i-congress ukuthi ilungise leyo ndaba angithi. So ngingatsho ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethuthisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-congress ingakabi khona ngoba phela nxa kule phutha kutho ukuthi i-congress iyabiza njani izagcwalisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abomanyano wezinkonzo abeZimbabwe Council of Churches bahlangane edolobheni lakoBulawayo lamhlanje lapho abaphume lenkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. uhulumende laye bamkhuthaze ukuba alondoloze ukuthula njalo enze yonke inguquko ukuze imithetho ehambelana lesisekelo sombuso ibe khona. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkokheli zamabandla enkonzo ezikumanyano oweZimbabwe Council of Churches bezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya isimo esiselizweni kunye lenhlupho ezibhekane lozulu. Umfundisi uLazarus Khanye obemele abe Evangelical Fellowship of Zimbabwe obesemhlanganweni lo upha imibono yakhe ngezijeziso lezi.
Njengebandla sibona ukuthi kulezinto eziningi ezingahambiyo kuhle, kungaba economy kumbe ukuhlalisana kwabantu konke lokhu, kodwa abantu bafisa kakhulu ukuthi izinto zonke zilungiswe. Sonke sifisa kakhulu ukuthi siphile kuhle, sibe le mali esandleni, abantwana bethu bathole umsebenzi, esikolo kube le mfundo, esibhedlela zethu kube le midi, konke lokhu angithi abantu bafisa lokhu. Njenge-church, yes, siyabakhuthaza abantu ukuthi okay bakwenze konke ngokuthula. Asifisi ukuthi abantu bachayane, babulalane, kube lo msindo, no. Thina asifundisi lokhu, angithi. Into enkulu ukuthi kube lokuthula. Sikhulumisane, siqolelane, sikhulekelane, siqhube phambili.
Inkokheli zamabandla ziphinde zakhala kakhulu ngesimo esibi sezombusazwe lokumamanzonzo kwezomnotho okuphathwe ngu-Archbishop Alex Thomas.
Into esivumele njengebandla, okay, sithi akaphume at the same time. Ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezinto i-rule of law omele lathi sizilungise labo futhi banjani aziphume lezi zinto. It is a same time let us respect ngoba i-rule of law iyadingakala phakathi kwethu.
Umhlangano wamabandla ezokholo uqale izolo kobulawayo eLard City Hall waphela lamhlanje. Izolo amabandla la abehlaziya isimo samabandla la ezweni kuthi lamhlanje baphatha kabanzi ngesimo sezombusazwe elizweni. Abomanyano weZimbabwe Council of Churches bavumelene njalo ukuba bazaqhubekela phambili bekhulekela isizwe kanye lokudinga ukukhulumisana phakathi kwawo lamabandla ezombusazwe ukuze kube lokuthula ezweni. Umhlangano lo wenziwe phansi kwendikimba ethi The State of the Church for the Sake of the Nation ejonge ukuletha ukuthula ezweni. Umhlangano lo ungenwe ngabe Zimbabwe Head of Christian Denominations, iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iUnion of Development for Apostolic Churches in Zimbabwe, labe Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Oyisiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Mishek Velapi njalo engumlweli wenkululeko othone ngeviki edluleyo ubikiwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre eHarare lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe umuyi wayengumlweli wenkululeko oyezimisele ukuqeda umbuso wabamhlophe. Umnumzana Velapi obele minyaka engamachumi ayisithiyagalolunye i-82 ubikwa wafunda e-Egypt elungiselela impi yenkululeko njalo waqoqela ilizwe izikhali ezivela kwele Congo. Ongengumphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla leZANU-PF uthi umuyi wasebenza kakhulu esikhathini sempi njalo uphatheke kumalungiselelo okumbeka lamhlanje. Uthi lanxa engathwalanga umbhobho empini umuyi wayeyinsika ngoba wenza amalungiselelo njalo wayelokhu ebotshwa nguhulumende wabamhlophe ngeminyaka yabo 1960 waze wakhululwa ilizwe selithole uzibuse. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lo mnumzana Chinga Dube.
Kwakuyisikhathi sokulungiselela leso. Wabuya kulwa njani ibalithwana lembhobho yakhona njengokusenza ukuthi yayingekho wawuseyadinga khona le eCongo ngokuthi ngokuqili uzuyizuze le mlikuthwana. Impi ayiphongutiwa nje ngokuthi lo mbhobhombe uwuthengi nje. Kumele ulungiselele izube lembhobho eminingi labantu abaningi abaza kuzwa. In fact, but bona, before you attack, you must be 3 times stronger than the enemy you are going to attack. You are back to the season, you are why train on 1962 in Egypt? Very Magabi, the into Zoka Lezo or Zipra Zanda. The Kadis of Rosen Lokono. But the Petakona, Wabuyagi, Kadis Uti, Alusas, Kali, Azizuza, Azkapi, that's name. Zajong is similar. A Awilazo, Azuzianapa Lawano, Awil the Foot in the Konok, a port again, the ezazuthi kulabantu abangavume ukuncedisa i-organizer futhi so kuningi kakhulu akwenzayo uvelayo.
Abanye njalo bathi uhulumende uyachiya emuva ukuthi wabotshwa ngemva kokulwela impi yenkululeko esebotshwa nguye uhulumende wabantu abamnyama.
Lokho phela sokungokunye lokho ngekukhulume lokho ngoba kwaba lesikhathi sixatshwane so ndawo intwako zizaye ziyifake kulokho ziphathwa ngendlela yodwa.
Ngomunye wabanye ababangela ukuthi isivumelwano se-Unity Accord sisebenze kuhle
kakhulu wayevelesephezulu kwezobanga lazo ingakho-ke wancedisa kakhulu ukuthi kube le-unity between zapho izanzi ukuthi kube lokuthula ngoba yina wayevelesekubonile konke lokho.
Lo-ke ngumnumzana Chingadube olilunga ledale le-Politburo yebandla le-ZANU-PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 lagu 15460 kilohertz ku shortwave.
Litonga, linambia, livenda, likalanga, ulindebele. Ingoma emnandi, ingoma kaZinja ziyamluma, isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zendaba. Kuqhamuke ingxabangxoza phakathi kwamapholisa aweZRP lakamanisipala exotshanisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidubaneni njalo ngowafast 6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.